look at me, tell him this. Me look at me, tell him this. Vamwe ndivo vanomhanyira kutyora murahu nekuti vanokochesa kuda kwavo kuita kwavo zvinhu zvavo. Vamwe vachikanganwa kuti pachavo ivo ndosaka inenge inyerere, inenge irere pese painenge igere ngwere inyerere irere. Endaivatenderere atiripisa mverevere amukaberevere ataridza vanhu kuti musamunyepere nekuti pamwe pacho tenge tichiita kunge pamwe titorasika njere asi ndati ndova watizama kusend nemuswere kuti ndivatadze kuti inini handitevere ndingatomirire kuti modzoka kwete kunditeere because amungandiremere kunyepera kuporisi mungandipremere because ndoziziva kuti mimi murwana kuti ndikaimba munongoti hamuzviteerere chirwere chepwere chachoti makafanana nentere inini ndenge nditori zibere plus ndiri chipembere ndichitingatipembererere tiende yenderere tisarimbukerembuke kunge derere tisazoite zvetikuti kuti tingaudzwe kuti tinganyudzwe kuti tadzva vedu tingatadze kuti isusu tivakudze nekuti takati musatinaudze musatiudze nekuti hakuna mumwe aka akosha kunze kunze kwajesu ndiwega uve kutoti ari kumberi kwete kubesu toimba mwari vanesu munesu ruponeso takasenana namachesu shuwa takatosenana nemavaya vanoita zvekuvesa vanotoshandisa mpesu because atazooma mwamutezu taramba chingoita yekutoti pamesu pedu pachoonekwa badness bvunzai goso loso tichitosimbisa kuti hocho moto takutosimbisa kuti kufurufu apa yenge itori proto tichitosimbisa kuti bolacto tikati mavhidhiyo achishutwa nanadrift apa tisina munhu watikakumbira lift because taitoda madinga vakaungana vari 6666 tichivatadza kuti isusu hatina remix refix taxi ndeni anipa vanhu mamaxi because akatadza kupiwa number 1 zvireva kuti vhoti yacho mariga mariga matadza akuzozvipika nekuti chiri mumwoyo chiri muninga inenge inyerere inenge inyerere inenge painenge igere nge Julius Nyerere yagara aivatevere ngwere irere ngwere inenge irere nekuti inenge yakazimba ngirozi haimabatwe nezvirwere because ndosimbisa musiyano webhuru nengavi vamwe vacho vanenge vachopembedza mashavi pati dzese mombe wani ko dzimwe dzinorimiswa dzimwe dzichiitiswa usavi handiti radambura musungo gavi saka handekwashuga muone kuti hazvimbovavi ende hatimboite iye iye yeku yotoita sana mudhara masawi yototi vanoita manyawi ndichoti tinyerere tigere 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 kugarika bhati ndichazorora muso ndichazorora saka kutipisa kuchonora pambachotonaora pambachotosangana nemagora bhati hatibvume kupiwa chibage chekunzi endai munotokonyora because manamba yedu hatina kumanyora hatitonyore hatimbonyore nekuti hatizi vanhu vakauya zvekunzi vachadyiwa nyore nyore isusu takauya kuzopinda mukati mevanhu o pamusoro pemagore nechochi ndenge choti isusu tiri mhare mhare hai mhare pasi ngavagari pasi chigari tichitosimbisa kuti ngavato ignowa iru nhare ndichiti isusu isusu hatizive kubesu ehe vanesu mwari veruponeso ajesu ajesu jesu ndo raira muchinjikwa mutatu ndisana kwemazuva anokwana voita vatanatu nekutoti chokora mwari randipinda munyama kunge tatu kunge tatiri saka takurova kantri apa vachikwanisa tuma batri iwe
Pata zaksem za flag, yeah. This country, because chikafu chimwe chacho tenda kuchisa mu pantry. Nditi susu atijite kunonoka, kuzi tinopinda late entry. But tino ita early entry, because teketio nekuti atina ma entry form. Ende, atizi meku somsom. Bati tiriba matikomu, makonsomu konsomu konsomu. Distributor, ashalomu, nicho deny. Ratomu, Ganzomu, Danjomu, Drisaponi, Dri Fox, Wakoni, Dialoga, Masit, Mugansoni, Dringwere, Jotin, Nege, Matsoni, Jetun Ganju, Onandi, Chishiga, but I said, I got him, I didn't have Antioni, Avantioni, Avantioni, Negutanizioni, eh, yes, yes, Mponi, but in the Catawa Tino, Tino, Raman, Ngoni, Ngoni. Nangwe, tichipisa stoni. Nangwe, ukaona chizitiri wa maloni. Nangwe, taka gara munoni ni wati. Chapi wa awati. Nangwe, ita maritimu. Gawati. Farga zwanika ita tu maritimu chokava. Nekubaki tati. Ndakatu dosera kuno gaja yati. Kufanda wataza kuti nditori pati. Pati, kutakunge. Musalati. Kaisi kwa maa.